dzokera kuna Josaya Mazama Fungogara ndo vanga vari mutungamiri wevavo pemauto pataibvira nyika. Ndinofunga kuti pasi pari zvino vari kurwadzikana nekusungurudzika nezviri kuitika, nekuti zvinhu zvavakarwira zvakarwirwa nevakurukota mazhinji nemagamba mazhinji hatisi kuzviona. Takaendera kuhondo kuti tiwane inonzi one man one vote, tikwanise kuvhotera munhu watinoda. Tirikuona kuti isi tiri kuenda kunovhota, mavhoti edu haatariswe, hakuna munhu anoteerera zvatinenge tataura mumavhoti imomo. Takaendera isu kuhondo kuti vana veZimbabwe vakwanise kutaura inonzi freedom of speech, freedom of association. Zvose izvozvo ndozvakarwirwa nana Tongogara nana Vankomo. Hatisi kuzviona, hatina freedom of speech yacho. Tikada kuti titaure tava kusungwa nekurohwa. Vanhu vakada kuti vaende vanopinda mumugwagwa varatidzire sezvatakarwira kuti tiwane mukana wokuti kana paine zvinenge taitika tinokwanisa kutsokana nehurumende pasina kusungurudzwa.
Mauto munoashorei?
Masoja edu ari kutouraya vanhu. 6 August and 1 August vakauraya vana veZimbabwe 6, tichiona masikati matena. Munhu wacho akauraya ari kufamba, hapana kana munhu akasungwa. Kubva 14 January kusvika 24 January 2018 kwakaurayiwa vanhu maZimbabweans anosvika 24. Masoja anga aripo ipapo, hapana kana munhu mumwe chete akasungwa. Vakaindikwa ndiri baba, hakuna chatinofanira kucelebreta paheroes kana kuti paDefence Forces Day. Masoja anofanira kunge achichengetedza upenyu hwevanhu. Asaya muZimbabwe tiri kuona kuti ari kutoteura ropa revanhu. Masoja ngaagare mumabhara, kwete kugara muvanhu nemumastriti vachishungurudza vanhu nekutandanisa vanhu. Zvuro takaona vari kudema vachirova vanhu, vachizvindikita vanhu. Hatitozivi kuti kuna vamwe vakatourayiwa here ikoko. Harisi iro basa remasoja iroro. Masoja ndeekuchengetedza vanhu, asi muZimbabwe hazvisiri izvo zviri kuita.
Zvino zuva ranhasi iri imimi munoricherechedza sei?
Hatitoricherechedzi sekutaura kwatakaita kuti svondo rino iso week of festive. Tiri kutoita zvatiri kutoita izvozvi. Vakoma, svondo rino tinenge tichitosoropodzana naye hurumende. Isusuwo kuno tinenge tichiratidzira patinenge tichiratidzira. Makaona takatotanga kuno kuNew York, vanhu vako vakazara muNew York vachiratidzira pamhepo apa tinenge tichitaurawo, tichiudza nyika yedzose nevanhu vose vanokwanisa kuteerera kuti ndo zviri kuitika muZimbabwe. Vanhu vari kupondwa muZimbabwe vasina mhosva dzavapara.